isusu seHarare Resident Trust, chinhu chikuru chatiri kutoona ndechekuti watafadzwa muguti hawana chavari kufunda kubvira wachipinda muhofisi. Wachiri kunzi Provincial Development Coordinator, wakapromotwa wakanzi waienda pachinhano chiri pachikero chimwe chete napermanent secretary weministry, wakanzi wa secretary for provincial affairs and devolution. Hawana chavadzidza kubva wachipinda. Wakonzera kupwanywa kwezvinhu zvavari kuti zviri kunze kwemutemo kanokwana katatu kana kuti kana. Asi chiri kubuda pachena ndechekuti watapadzwa muguti wanotungamidza pfungwa dzavo wasina vavataura naye, wasina stakeholder wavaita consultation naye, wanongoti zvavafunga vari muhofisi mavo ndozvinofanirwa kuitika. Ipo pasina kana policy yehurumende iri kuratidza kuti vane chido chekuchengetedza mawetlands, vane chido chekuwandudza kuwanikwa kwemvura kuvagari. Saka zvavari kutaura zvakanaka kana zvichiitwa, asi hazvibatsire munhu ngekuti vari kutaura zvinhu zvavasingagoni kuita.
Asika vashumba, tinoona kuti zvivakwa izvi zvinovakwa kubvira paground level kusvika chipere zvichionekwa kuti pari kuvakwa apa. Sei hurumende isingatore matanho ekuzvimisa?
Chipopo chaito patiri kuti tine dambudziko neapproach iri kushandiswa navamuguti, ngekuti zvinhu zvese izvi pazvinenge zvichiitika kubvira vanhu vachitengeserwa richiri ground, vagari vanototaura zvinyunyuto zvavo kukanzuru, kuema nekuhofisi kwavamuguti kwacho, kunyange vanhu vazhinji vasingakuendi vachienda kuministry yelocal government and public works, vachindotaura kuti apa pari kuwakwa zviri kunze kwemutemo, apa pari kuwakwa zvinopikisana neregional town and country planning act, izvo zvinopikisana neurban councils act. Mainspectors environment management agency, mainspectors city planning department, vanotoenda matown planners achitongoona zviri kunze kwemutemo zvichiitika, asi vasina chavari kuita. Saka isu tinofunga kuti zviri kutaurwa navamuguti ndo atinoti mapopulist statements ari kuitirwa kuti zvingobuditse pachena, sekuti hurumende ine chinhu chairi kuda kuedza kugadzirisa pamusoro pekuparadzwa kwemawetlands. Saka hurumende inotoziva zviri kuda kuitwa. Saka ngaiteerere zviri kutaurwa nevagari, ngaiteerere zviri kutaurwa nemasangano akaita seHarare Resident Trust, masangano akaita sana Harare Wetland Trust, masangano anocherechedza kuchengetedzwa kwemawetlands.
Imiwo sesangano rinomirira vagari, mune matanho amuchatorawo here panyaya iyoyi?
Sangano redu seHarare Resident Trust chinhu chekutanga chatatotanga kuita kubva nhasi masikati, tanga tichibvunzurudza vagari kuti munotigudini. Vagari vazhinji vari kuti dai zvichiitwa pamutemo tairatidzira kupikisana nedanho riri kuda kutorwa nehurumende. Chechipiri, vagari vari kuti watapadzwa muguti vanofanirwa kumbotora mukana wekuuya kuvagari. VaJulai moyo vanofanirwa kutora mukana wekumbouya kuzotaura nevagari. Saka isu seHarare Resident Trust tichaedza nepatinogona kuti tironge misangano yatinombokoka vatungamiri vekuhurumende kuti vauye wanzwe zviri paground.
Inzvimbo dzipi manje dzavari kuti varoda kuputsa?
Kana tichitarisa Harare yose, nzvimbo zhinji dziri kuwakwa pari zvino mawetlands, munoona mukaenda kunzvimbo yakaita seNew Marlborough, mukaenda panzvimbo yakaita sekuMonaville, mukaenda kunzvimbo yakaita sekuBuderiro, mukaenda kunzvimbo yakaita along Mukuwisi kunana waterfalls uko, munoona kuti kune nzvimbo dziri kutowakwa kuGlenora, Chitumbisa, kuMabvuku nekuTafara. Kune mawetlands mapani anoyerera nemvura zvisingagumi awakwa.